Vashaya vakusvika ivo 16 ndovari verified pari zvino.
Mumwe akashaya ndiani apa uye akashayikira kupi?
Pane mukomana akashayikira kuMbare ane makore 18 anga akaita macomplications anga akapfurwa. Saka akanga akamboita ake operation akatonge amboita zviri nani but akazoshayika.
Saka akashayikira ari kumba kana kuti anga adzokera zvakare kuchipatara?
Angatova kumba nekuti anga atodischarge anga kutoratidza senge angaita zviri nani.
Anga apfurwa paichaizvo?
Anga akapfurwa patoti pahudyiwa apa papelvis apa. Saka anga akakanganisika anga akatsemuka yatinoti atari nechipikiki yaatari. Anga akarasa ropa rakawanda asi akanga akwanisa hake kubatsirwa. Atengeswa mutheta atowedzerwa ropa zvese zvanga zvakuratidza sekunge zvatodzokera panzvimbo atova right akatodischargewa zvakanaka but atizoziva kuti akazoita complication yavakumba yakazoisaita ashaiki.
Saka pachine vamwe vakawanda here vari kurapwa pari zvino vakapfurwa nepfuti?
Pari zvino hatisi kuona hedu makesizi manyowani makesizi apasisina ari kuwedzera manyowani hatisaona iyayo ndoo mamwe chete asi zvinoitika nezvekuti vamwe vachona vanoramba vachiuya kumareview nechichi nekuzoramba vachingoonekwawo vamwewo vachiitawo macomplication but zvichingoramba zvichionekwa asi makesizi manyowani hapana manyowani ari kuuya.
Vamwe vanenge vanga vachitiwo vari kutya kuti vaende kunorapwa vakakuvara hazvizokanganisi here maronda avainawo?
Zvinotokanganisa nekuti maronda kana asina kurapwa anokwanisa kuita mainfection anoita kuti achiona unoenda ipapo zvinova zvinogona kuzokanganisa so vanhu vanofanira kuti vauye kuzorapwa nekuti zvinokanganisa zvikuru.
Ko vamwe vanenge vanga vachitya vachiti dzimwe nguva takaona vamwe vatakambotaura navo kumashonaland west uko kuna ana Chinoye vachiti pavada kuenda kuna ana Chiremba vanenge vanga vachinzwi aine tsamba dzemapurisa nezvimwe zvakadaro daro?
Machiremba anokwanisa kurapa especially kana iri condition iri life threatening tinenge tichitizvo ii chinhu chiri emergency so mutemo iri constitution uye iri mupublic health act inoti munhu ane emergency zvinotora zvinhu zvakakosha kudarika kuti atange auya nepolice report pamunhu yeye anokwanisa kutanga abatsirwa sinsi nyaya yake inenge iri emergency isina kutarisa zvemapolice report zvinhu zvinokwanisa kuzoitwa later on but munhu ambobatsirwa nekuti zvinogona kutora upenyu hwemunhu.